Hey tay tay tam thwakaza omuhle Zimbabwe omuhle nje nomgamshaya imjongo wathelu Cheweche Diki uhlelo The Connection Studio 7's very own youth program that targets tackling anything and everything related. Today is Tuesday the 18th of June 2019 Zimbabwe omuhle welcome mune chirongo chedu Cheweche Diki. I'm your host Mike Ore. Once again, Zimbabwe Moshe and Dinom Kamchrai, Muchurongwa Chelu Chevechi Diki, Ushelo The Connection, Lilami, your boy, yours truly, Upik Mike, aka Mike Hove. Welcome to The Connection, Studio 7's very own youth program that targets tackling anything and everything youth related in Zimbabwe. And today is Tuesday, the 18th of June, 2019. Tonight on The Connection, we're discussing a day that is very momentous, not just in South Africa's history, but in Africa's history as a whole. Tonight on The Connection, we're discussing the Day of the African Child, which is celebrated on the 16th of June every year. When we date back to the 16th of June 1976, South Africa as a nation experienced a very momentous event, which not only shaped the nation's future, however, it shaped African history as we know it. In June 1976, South African youth of color took to the streets of Soweto in protest of being taught in Afrikaans instead of English. So bona bathi hayi thina njengabantu abensundu asifuni lokho ukuthi nizabe lisifundisa ngolwimi olwe Afrikaans. Hanzi ayi wakana mchida kuti dzidzisa either tidzidzise nechirungu sezvamaka mchimboita kana kuti moti dzidzisa nerurimi rwatoziva isusu. So essentially what they were saying abantu abasakhulayo is pansi ngeAfrikaans asifuni lokho. This was supposed to be a motion introduced by the Afrikaans government at the time as an idea of pushing forward the suppression against Abantu Abensundu. It is during this event that many refer to as the Soweto Uprising that people such as young Hector Peterson, who at the age 12 was shot and killed by Maphorisa. As mentioned earlier on, Zimbabwe Moshe, the Soweto Uprising was a moment that shaped South African history as we know it. This is what led to members of the African Union setting aside this date, the 16th of June, as a day that we use to remember the people that died during the Soweto Uprising. But at the same time, it was a day that was set aside as a day that people utilized to raise awareness for children's rights in Africa. Zimbabwe is amongst the African countries that pledged to protect the rights of children and the youth. Amongst them, as mentioned, is the fact ilizwe lethu eZimbabwe lavuma ngempela, and it's in the constitution ukuthi we are going to protect amalungelo abantu abasakhulayo njalo abantwana. Kodwa is that happening elizweni? Ndizwa zviri kuitika here? I'm looking forward to hearing from ama guests that are going to be joining the conversation. And of course, I'm looking forward to hearing what nina abalaleli bethu vatheri vedu have to say about nyaya ya tiri kukurukura nhasi muchirongwa. +1202 619 2077 is the number to call if you're looking to join us tonight. However, Zimbabwe Muhle musakangano tripo zvekare pa WhatsApp, saka munogona kuti text up +1202 465 0318. Tiriktepfenyura zvakare pa masaisai anoti 909 medium wave frequency pa 4930 uyezve pa 6065 nepa 15460 kilohertz. We are live as we speak, Zimbabwe Muhle. Goto abafisa kubukela ku internet, we are broadcasting live on our three web pages: www.voazimbabwe.com, www.voashona.com. Tiriktepfenyura zvakare www.voa.com. However, Zimbabwe Muhle, whilst on the same issue of where we're broadcasting, we're also live on Facebook. So for all our Facebook fanatics, as we speak right now, tirikutefenyura on our three Facebook pages, those being VOA Studio 7, VOA Shona, uyezve pa VOA Ndebele Zimbabwe Muhle. Saka kana muchida kupinda muchirongwa, you can write your number and your name in the comment section, and I will be calling you live on air. Kuti mupinde muchirongwa mutudzo maonere enyu. Lingakhohle phela mthakaza muhle. Share the program, faka nama likes, faka nama hearts, kuitira kuti tione chirongwa neuhwandu hwedu. If you are with us right now, you are tuned into The Connection. I'm your host, Mike Ore. Now, all I ask is that you follow us on social media and join the conversation. Our Facebook pages are VOA Studio 7, VOA Shona, and VOA Ndebele. Or you can text us on WhatsApp. The number is +1 202 465 0318. To converse with me, follow me on Twitter and Instagram. The username is at Big Mike 3, BigMyke3. Nansi ingoma eka DJ Skyver uthi imali yexolo. The Bulawayo Arts Awards are approaching. Zimbabwe umuhle lingakhohlwa phela to vote for the boy DJ Skyver. At Big Mike 3 is the username on Twitter and Instagram. So BigMyke3 is the place you can find me on Twitter and Instagram. What does Zimbabwe umuhle? I'm right here with you all for the next hour. Saka musa tize mjenda kunana Twitter mjenda kunana aiwa tripana papa mapeje luma tatu Facebook VOA Debele VOA Shona. We are Zepa VOA Studio 7. We can meet on Twitter and Instagram after the show. We're talking about the Day of the African Child. This is a day that was set aside by the African Union as a day whereby vachange vachicherechedza kodzero dzevechidiki, kodzero dzevana, dzinosanganisira the basic right to education, basic right to health care, basic right to sanitation, basic right to nutrition. Saka nyaya iri mugango nhasi ndeyekuti kuZimbabwe uko hanzi kune zvinhu zvakawanda zviri kuitika tichitaura so varairidzi vari ku protesta nao varu tanza vatisi kubhadharwa. Now in turn that is something that is affecting vechidiki kuzvikoro uko. Hanzi zvekare vabereki vari kuchema chema vari kuti ina hangu pache zvangu mari yekubhadhara school fees handinayo. That is now in turn affecting the children's basic right to education. Muzvipatara hanzi hamuna mishonga. Saka in turn that is another thing that is affecting the basic right to these youths. But before we delve deeper into our discussion today, let's go back to the weekend. That's Bueleni, Jigi Jigi, go back. Where all the commemorations happen, this commemoration happens every year on the 16th of June. So this Sunday, Abasakulayo, who belong to different organizations, namely the ZINASU and of course the MDC, the Youth League, had commemorations whereby they were talking about this issue, Nyaye, the Day of the African Child, and how it relates to Zimbabwe. Let's take a look.
Takaungana pano che education is in a quarter point accessible. Takaungana pano nema rosa nema komba. Takaungana pano with everything in symbols in this country. Why? And why? Is it because of corruption in ZANU-PF? It's not because of anyone. It's because of mismanagement in ZANU-PF. It's because of ET and his administration. And what are the answers? Sakaitu Kuti, Neswaraski till 1976. Rana Niki and South Africa. Rana Kuti Haruki Tivavazi, Makai Kei. Rana Niki and South Africa. Rana Kuti education and
Well, that right there was Umnumzana Godfrey Kuraone. He's the organizing secretary Batore MDC Uko Kuligi Yevechi Diki. But you just heard for him himself. That was an event that the MDC held over the weekend. Bona abad sakula yabi bandele MDC. They separated. Banzi umwoku mash west, umwoku mash, umwoku matebelen and north, umwoku matebelen and south. That was the leadership of the MDC. And bona they were all there speaking about the day after the African child. Nishilongati inkanganiso yabasakula yo izinasu. It's a students' organization. Labo, they also had ama commemorations whereby they were addressing similar issues. However, Zimbabwe Mose joining me live on air, coming through via telephone from Zimbabwe, is Godfrey Kuraone. So let's hear him speak for himself. Kuraone, ma pinda mchirongo, shuru kufambe mkom. Aiwa. Is true fara kana muri kufarawo?
Aiwa tinotenda.
Nyairi mugango mainzwa Day of the African Child ndimi kapa vanhu abva kuona ipa video muchinyatso taura muchita aiwa. Pane zvinhu zvakawanda zviri kufamba zvakanaka kuZimbabwe that is regards to kodzero dzevechidiki kodzero dzevana kuZimbabwe tu dzeiwo zvizere.
Isu sevechidiki veMDC takaona zvakakodzera kubatirana pamwe chete nezvidiki pasi rose kukomemoreta zuva iri last 15 June zuva ratinoziva kuti rakaurayiwa vana. My students, anopfuura akanotewa 176, but I work at 700. But I just want to say that batane nepasi rose kucherechedza zuva iroro tichikonzida zvatiri kuona muno muZimbabwe hazvina kusiyana hazvina musiyano nezvakaitika South Africa panguva iyoyo. Iko zvino izvi mukateera video yanga unemployment. I'm one of the most Zimbabwe. Education. I took one yap. Abana score our political visa. No kuti mafisa at Kuanika. Score to Kudura. Uganda Mutipatara. Hamuna Mishonga. So all these, they are basic human rights. And these are rights and not privileges. So the government should provide for these rights. So I suppose you could Iowa. Zvakaonekwa nevechidiki remusouth africa 1976 ndovesemu zvatiri kuona nhasi and therefore hatigoni kuignora zuva iroro kuti tiyecherechedze nokuti rinotirangaridza nokuti yeuchidza nokuti taridza zvatinotangana nazvo nhasi.
Zvino vakurawo nechindiudzaiwo, how is the day of relevance to a country like Zimbabwe? Of course, I understand kuti pane pledge yekuti, as a country, we're going to be protecting the rights of children. But that aside, how is it of relevance to a country like Zimbabwe? South Africa went their own route, they have their own independence, they had their own moment of history. How is that specific moment relevant to you as a young person in Zimbabwe?
Ino daku fani dwa nesipika muzimbabwe nasi so kwandiri mvumo wenyu gaindi iri relevant nemakayei nokuti nasi muno muzimbabwe education jaijayo haisi kuwanikwa nasi muno muzimbabwe mushonga muchibhadhara hausi kuwanikwa nasi muno muzimbabwe the basic human rights are not respected makatatanga zvakaitika musa 1 August mushonga wacho vanhu vakafurwa nepfuti vakafa nokuti vanga vapinda mustiji vachiratidzira practicing and exercising their constitutional rights zviri mukonstitutional yeZimbabwe kuti is have the right to demonstrate but vana veZimbabwe vakapinda mustiji vakafurwa vakafa musa 1 August 14 January vana veZimbabwe vakaita shutdown vachiratidzirazve kukwira kwemitengo yezvunhu vaingoexercisa their constitutional rights but vazhinji vakafurwa vakafa vazhinji vakanyangarika vazhinji vakasungwa nhasi vamwe vari mujere vachitongerwa mhosva yekudemonstrata taisi kuti zuva iri muZimbabwe rakatikoshera nokuti zvakafira vana muSouth Africa 1976 ndo zvatiri kuona nhasi asi tinodzidza isu sevana veZimbabwe kuti zvakaitika 1976 nesu nhasi if we want to free ourselves from this bondage tinofanira kutevedzera zvakaitwa nevana South Africa.
Regai ndikubatei pamuromo vakurawo nenditore muteerere then ndikudzoka kwamuri in 2 seconds handisi
zvakanaka.
Right, zuluka ndaba ndiyamuzwa nangu munumzana uGodfrey Kurawone uye asho kuti ngombono wake in his opinion what happened in South Africa is very similar to what is happening in Zimbabwe today. Utwa ai aba amalungelo abantu abasakhulayo awahlonitshwa kutwa they mean nothing as we speak. Lina nitsini ngodaba lukhona egudwini +12024650318. You can send us a text on WhatsApp. No manje you can call us live on air +12024650318. Asi ndine mutereri wangu wekutanga apinda muchiro wangu akola kola mulaleli ngubani okone cingweni ari parunare ndiani. Hello mutereri.
Hello.
Yes, Baba, how are you?
Hello.
Yebo, ngibani okhonekcingweni?
Mudube okhonekcingweni.
Baba Dube, unjani?
Ngiyaphila baba, kunjani?
Hayi, ngiphilile. Usungenele kuhlelo. Usixhoma ungaphi baba?
Ngifona ngisezithawundeni eGwanda.
Yeah, useGwanda ubaba. Hayi, siyabonga ngokungena kuhlelo baba. Udaba lukhona eGoodwill uluzwile. Namhla sikhuluma ngamalungelo abantu abasakhulayo. Sisanda ukunanza ilizwe leZimbabwe was joining amazwe achene kwele Africa. Sithakazelela usuku lwe Day of the African Child. Sibone ngomnyaka ka 1976 kwabulawa abantu abasakhulayo kwele South Africa, bona belwela amalungelo abo njengabantu abamnyama. Besithi hayi, thina asifuni ukufundiswa ngolimi lwe Afrikaans, sifuna ukuthi bahloniphe amalungelo ethu. Namhla kwele Zimbabwe abantu abasakhulayo bathi hayi, uhulumende okhona akahloniphi amalungelo abo, labo sebefuna ukwenza into efanayo. Wena uthini ngalokho?
Mina ngisho ukuthiwa izenzo lezi ezenzakalayo uhulumende wethu uyasibulala.
Usibulala kanjani baba?
Umnotho ufile, abantu siyahlupheka eZimbabwe. Ungacomplaina usubotshwa wegeswa amacala.
Pho kumele senzeni ukuze ilizwe liqhubekele phambili kahle baba? Ngenxa ushilo kahle wathi izinto azimanga kuhle eZimbabwe.
Izinto kazimanga kuhle sibili, siyahlupheka.
So kumele kwenzekeni ukuze silungisise udaba lukhona?
Udaba lolu ukuthi lulunge ukuthi uhulumende lo kaphume esihlalweni.
Kodwa yena uhulumende uthi wavotelwa ngabantu. Manje njengoba lonke liyangena lithi hayi, wonke uhulumende lo makaphume, ngubani owavotayo?
Kavotelwanga lo wabamba ngodlakela.
Hayi,
siyakuzathi nxa evotelwe, kasozathi nxa evotelwe abulala abantu.
Hayi, siyakuzwa. Baba Dube, bengicela ukuthi uyehlise ivolume yakho ngenxa ngiyazizwa la.
Yebo.
Bengicela ukuthi uyehlise ivolume kancane.
Oh, yabo. Yikho uhulumende lo kasimvotelanga. Ngoba ngaye simvotele ngaye kabulala abantu.
Hayi, siyakuzwa baba Dube, ngiyabonga kakhulu ngingena
kuhle. Abafileyo.
Ya, hayi, ucingo la Dube ukukhanya la ngani luyahlupha. Phone ya ba Dube yangayichinetsa zvikurusa. Saka I'll ask my producer to try get him back a little later. Hopefully network inenge isinganetse panga paneka echo. Saka tino rombo. Kodwa ngibona abantu bakhanya ngani bayavumelana ngalokho okushiwo ngudube. Asambe nemakhaseni ethu amathathu sizokuthi abantu bathini. Kukhasi lethu LVOA Ndebele ula Musa Mazibuko uthi hola ba force sonke ngiseso wethu kwele South Africa. That's exactly where it happened. June 1976 ngaleso wethu abantu abasakhulayo bona baphuma ngobonengi babo peacefully protesting, kanti amaphoyisa athi hayi, namhla sikhangela ukudubula abantu abasakhulayo, abantu abamnyama. And ngempela young 12-year-old Hector Peterson lost his life fighting for the rights of black people. Nangu Nenisa Dube uthi salibonani makadini. I'm watching you from Pretoria, North South Africa. Nesisa unjani? Kwele Pretoria abantu wabuwa kaStwana na Nenisa. Nangu Clemens uthi nanzo. Clemens unjani puti? Umsunduzwa ukhona uthi ngilalele ngise Aratambo Echoza, Uopion Uting Lalele Nise Alexandra Bramley, U Austin Uti Nise Johannesburg, Rutoport, that's where they prat Afrikaans, Mr. Austin. Oh, do you prat Afrikaans, Mier? Usindiso Uti, Salbonani, si sonke. I thank you so much, Avantavangena Wutelo, Balani Mubonoenu, so that I can read it live on air. Abafisungena Wutelo, you can also write your numbers, Sisa Wufonela. Bukase letu LVOA Studio 7 nangu Ing Terry Singadi uti my channel. It's your channel for sure. Welcome, welcome, welcome. Efias Wondo uti hello. Hello Efias. Ugeto Love uti no sound. Angazvele uti magadzi sayerenya ye sound kana muchitinzwa isai my heart nema like ndirikuona unge bangwe varikunzwa. Shadrick Gasura uti what's the discussion danyatso tsanangura va Shadrick. Nasi muchironga we're talking about the day of the African child. This is the day, 16th of June, 1976. A lot of young South Africans lost their lives. South Africans of color lost their lives fighting for basic human rights. Uforgive Mashangu Uti, put the sound. I Gutsa, please make sure Uti, you increase your sound. I see Kang Lukti say Lungisa Utabololu, Utariro Uti, watching from Kenton Park in Johannesburg. Welcome to the program, Tariro. Welcome, welcome, welcome. Kupeji redu re VOA shwana shunenge shuruku fire. Lennon dambazam. Face wangu yufambere Lennon. Anzi Mike Owe my bro. How are you? Indribo angu. Anzi I trust you okay. It's when the youth of land come together regardless of being Xhosa, Zulu, Pedi, Tswana, Sotho to fight for their Bantu education and to fight for oppressive regime. Zimbabwe is also a dawn of such a revolution. It seems as though he's saying exactly what Godfrey Corowana was saying. Christopher Jamu aruti watching live. Tino kamchirai wa Jamu. Oni asindoro vaisa nam. Tinofara chikodze vaisa namba nayo Tsitsi anzi watching from Cape Town. Tinomgamuchira muchirongwa Courtney Vati bro Mike Morisei aindiri kufara kana muchifarao. Edith is watching from Gaborone. Dumelang Edith. And Talent is watching from Cape Town. Who's it, brat Talent? What does Mbapo Mose? I have my second guest joining me live. Melissa Chingwanangwana. Yena ngwenhlanganiso Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe. Ngisho ngathi ababalisi bona bayatshengisela bathi uhulumende is not paying them enough. Kuthi hayi, lokho everything that you guys are giving us is peanuts. I can't even send my own child to school. So what's the point? I can't get to school, so I can't do my job. But it's not for me to speak. Masizweni ukuthi yena uMelissa uthini. Melissa, ngiyakwamukela kuhlelo sisi unjani?
Ngiyaphila, ngiyabonga ukwamukelwa.
Welcome, welcome, welcome. Mune chirongwa chedu cheve chidiki. Welcome to the youth program. Well, I'm looking to hear from the horse's mouth. I hear that your members of R2s are protesting today. Anzi, Maria Murugupiwa, Muzgufara Nayo, you're not happy with the money that you're getting given by a government, and you feel it's not enough to get by, so you put your tools down. Where to from here?
We as an organization have decided to withdraw our services because continuing to go to work at this point is actually a miracle, because in order for us to be able to fully give our services, we need to have our needs met. So our employer is not meeting our needs, and therefore we've decided to withdraw our services.
Mm-hmm. Now, the employer has verbalized a lot of concerns. The employer has said, you know what, one of your concerns is to be paid in U.S. dollars, but we don't have U.S. dollars, it's U.S. dollar. Well, giving you what we can, how do you move forward from there?
Well, it's now common knowledge that our economy has re-dollarized, and it would be unfair at this point not to include civil servants, especially teachers. I'll speak on behalf of teachers. Everything is now in US dollars. We have to accept that our economy has re-dollarized. So our employer should accept that and listen to our concerns and give us our salaries in US dollars.
Now, Melissa, whilst on the spirit of the topic of today, the Day of the African Child, one of the rights, I guess, that people keep referring to is the basic right to education. Do you not feel as though, you know, such actions are something that are infringing on the children's rights?
Well, as teachers, our core business is the child. The child is our client. But in order for us to give quality education and access to education to all children, it means our needs have to meet, they have to be met also, because the rights of the child and the needs of the teacher are intertwined. So it would be impossible for the teacher to fully give his services and meet the rights of the child without their needs being met.
Mm-hmm. I want Melissa and Anjum wrote about the Parnari and did okay to now crow on it since waiting now one with teenage and Mavoktaur and Lima.
Okay.
Right, Zimbabwe Moshe, that was Melissa Chingwanangwana from the Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe. Yena lai ungumbalisi, she's a member of our tools. Uta aitina, we're putting our tools down, nyengo uhulumende is not satisfying us. Ngipinde ngambuza nati, njengoba you guys are now protesting, is that not an infringement of the child's rights? What I, for me to serve umtwana, I need to be able to be served. Lina ngilitini ngota wulukona. Goto wangyezo kutu ngilomula leli, ndugunzo ndile mtereri, ndugunbanda enda kuna wakura one, pando. Kola kola mlaleli, mapina mchurongo, mbano kone kwenye.
Mwuruta ora na mnyara zibupondi.
Mkoma mwunya, shurufambe.
Shurufamba mkoma.
Timi ka mapina mchurongo, baba. Anzi, day of the African child. Muswa 16 June ku South Africa uko. Muna 1976, wechidiki waka furu, wane mapurisa. Iwo wechidiki wanga chiruira kodziro dzavo. Zvino murikunzwa vakuraone avo vebato reMDC muYouth League vari kuti nesuwo sevechidiki veZimbabwe taneta, hanzi kodzero dzedu dzirikungombunyikidzwa nahurumende varipo, saka nesuwo takatarisira kunoratidzira. Mungati nazvo izvozvo?
Nyaya yataurwa navakuraone ino iri kunzwikwa. Munhu wose ari kurwadziwa muZimbabwe, but chaakutara chekuti vana vakuraone ava vari kuzoita vachikanganwa kuti vataurwa nezvekodzero dzevana vadoko. Vaakubatanidza nyaya dzekutambura kweZimbabwe. Taitaura nyaya dzevana vadoko, ndofunga tofanira kuti achitaura nyaya dzekuti free education, poita kana kuti access yekumabasa, yekuti chero uchizikamwa kuti maindastry asara mashoma, government kungainyanyi kukoshesa vana vanenge vachangobvawo kana kumakoleji kumayunivhesiti veipiwa mukana yefirst preference. Madhara aya adarikidzawo makore epenyu inobviswawo pachipinda ana adiki. Manje vana vakuraone ava vakutaura zvehondo, ava vari kutaura kuti hurumende iri kukanganwa vana veZimbabwe, iri kukanganwa zvinhu zvakadai, but izvo zviri kubata munhu wese. Yet isu tinoto takatotizawo muZimbabwe here, but noti kuda kuti ZANU-PF yakatikuwadza, hurumende yakatikuwadza. Titorinawa kutorina vanhu vakaita seina anotobhiliva kuti MDC yakakontributa pakudonha kweZimbabwe. Takatotiza masanctions muZimbabwe, hatina kutiza ZANU-PF isusu. Before MDC taitovamowo muZimbabwe, tichitoenjoya nyika. Saka ngavazive kuti iyo pati yavo yavari kumirira iyoyi itori pati yadambudziko, itoriwo dambudziko guru chaizvo chaizvo. Ngavasakanganwa. Saka navachitaura vari kumahofisi pavo navakuru vana Chamisa ava, ngavarangaridze kuti siwo tii dambudziko mukutambura kweZimbabwe. Ngavarangaridze kuvakugadzira kudii kwavoko kuti vabetsere kubvisa mamazidhera yaiyi. Haisi kukanganisa ZANU-PF, haisi kukanganisa ZANU-PF, iri kukanganisa munhu wose. But kana vakutaura nyaya yemakodzero dzevana, ngavasakanganwa kuti kodzero dzevechidiki dzakasiyana kutambura kweZimbabwe. Mukutambura imomo government ngaikoshese zvandataura izvo. No input yangu.
Right. Mati zita ndiani baba?
Mnyara zimponi.
Mkoma munya.
Mnyara paji, no vaku zaka kumashingo.
Right, mkoma munya. Zvino manyatso batsanya yakanaka muchiti aiwa pana patiutaura nezvekodzero dzevechidiki, kodzero dzevana, something seems to have come about patinenge tichiendera mberi nehurukuro iyi. I've had this conversation navanhu vakasiyana siyana. Vamwe vari kuti mamiriro akaita upfumi hwenyika seems to be the root cause behind why kodzero dzevechidiki dziri kumbunyikidzwa. Muri kunzwa Mzvare Melissa navo vari parunhare veAtuz vari kuti aiwa isu hatichakwanisi, tivarairidza hatichakwanisi kusvika kubasa kuti tidzidzise vana ava, tivape basic right education yavo. Imi muno mungati pamusoro pezvozvo, togadzirisa sei upfumi hwenyika kuitira kuti kodzero dzevechidiki dzisambunyikidzwe? Vechidiki ava vaende kuchikoro, vaende kuzvipatara, varapwe zvakanaka, vawanawo nutrition iri nyore, vanwe mvura iri safe and clean.
Ndiri kupanza ipapo pari kurwadza munhu wose muZimbabwe, vechidiki nevechikuru kana mapensioniya ani nani, but pandiri kuti ipapo vapasangomhanyirwa kungoti government chete. Takatarira pakapinda vamunanga munhu aitaridza kuti shuwa ane shungu dzekuti chii. nyika igadzirisike chishonga chamagadziriro akatakabvita keya kubva kuvana diki vana kete covindry achisara vanhu akaita sana mutombori kana mupolitics atakati munhu anga aine chishungu but akashava support vamwe atara chitiri kuti ageti haivhiiwe haiti sei nyaya yepolitics hainei muzimbabwe chitokamba tara kutetuka muri ikoko pandombeiwawo mamistengi vatara papindira akaita ana george bush mukatara kana mapindira akaita donald trump ari pao pandoita mutauro but vanozoenda behind the scenes sevanhu vakuru sevanhu vari kuitira nyika yavo votaurira behind the scenes kuti yomudhara iwewo trump iwewo wakaenda kurussia ukanokana vanhu vaiita kuti vamarussians ayawo mutoti mundibirire but anyway nyika ndeyedu ngatiende kumberi ngatitaure behind the scenes tona tete sebsite kamangwana ndo zvatanaita vanavachamisa ndiri kumanya kutaura kuti haivhiyiwi ndabirwa maelections waa kuti youth yake yakumanya kupinda murod akiita sei haasi kuvadzivisa atakutaura futi kuti those people they were stupid vangomhanya apa tasina kutaura saka maproblems angu zimbabwe haasi kubva kuone side ngatizvigamuchire izvozvo kuti maproblem ezimbabwe haasi kubva kuone side kuti zvigadzirisike zvinofanira kubva kubothe sides kuti zviri kubva kudivi rimwe ofuchi mapato makuru maviri akukanganisa zimbabwe izanu pf nendc saka vana vanuzana vakura ona ngavataura vakamirira kuti semunhu wepolitics semunhu ari kuembisa vagoni kuzoshora divi ravo vakataura vakamirira ngoka ingomanori achiti pangu pangu asi chokwadi nechekuti mapato avari maviri vakakanganisa zimbabwe
aiwa allright tinotenda zvikuru nekupinda muchirongwa mukoma munya muudzoke next week right vamunya vataura zvinhu zvakawanda ipapo regai tinzokuti iyena ukurawo neutini ngombono kamunya vakurawo nemuripo parunarero Godfrey, are you still on the line?
Yeah, ndiripo.
Right, you heard everything that Munya said. He's dropped a lot of points. His first I guess analysis was kuti hanzi zvamuri kutaura izvo hanzi chimbomirai whoa nenyaya dzehondo whoa. And this is about children's rights. Munoti nazvo.
Chekutanga ndoda kueducate mukoma munya kuti vazive kuti Zimbabwe ine one government. And that government ikutungamirwa navaemazero munangagwa veZANU-PF. And when Zimbabweans claim their rights, they don't claim from what I mean as the government. They claim from ZANU-PF and the government, because ZANU-PF is not government at the moment. And Mnangagwa is the leader of the government. So, kana mana weZimbabwe vachiclaima their rights, vanomaclaima kuna Mnangagwa and his government. Kana mana weZimbabwe vakaona kuti mabasa hakuna, vanobvunza Mnangagwa and his ZANU-PF government. Kana mana weZimbabwe vakaona kuti hakuna kuzvipatara, education haisi kuaccessiwa zvakakwana. Vanobvunza vamunangagwa and his ZANU-PF government because ndo vari mugovernment. Saka kuti vashamisa tinovaisa muvoka iyoyo riri kunzi riri kukanganisa nyika chaitakuposha nokuti havana input yavanayo at the moment mugovernment. Saka ndopaa patitochemeya chiti ngatimbovapa mukana idedhihood taidzokorowa taidzokorowa tikaoma hapana maresults. Saka isu ivo kana vachida kuzoblema vachamisa ngaavape mukana first vaapa mukana wekutungamirira nyika toona zvavachabudisa.
Aiwa mukoma batai parunhare tinzwewo kuti muzvare Melissa vari parunhare apo vanoti nazvo nezvamabva kutaura. Sisi Melissa usakonekita imweni
sisikoni
so kupume into eineenyila you know one of the issues umzwilu Godfrey asitai uhulumende ngikhanya ngani nguye ohluphayo kodwa umlaleli uyangena kuhlelo ukuthi hayi you can't just blame it all on government. You are the people who are mainly affected by what's going on and in turn it's something that's affecting the children. What would you say about everything of that?
Okay, firstly children should not have to suffer for all this. The child should not be worrying about bread and butter issues. And our stance is our movement as artists is not a political one. We just want our bread and butter issues to be addressed, and so that children get their rights are fully attended to. So all we want is to be able to go to work and to have our salaries in US dollars. That's all.
Aungjeleke Melissa, how do you then separate the two? Because there seems to be a link between everything.
Sorry?
How do you then separate the two between the bread and butter issues and the stuff that kids are having to go through? Because as we mentioned early on, everything seems to be, the root cause seems to be the economy. So how do you then separate, okay, amalungelo abantu abasakhulayo wona, we need to make sure ukuthi they're not infringed on, but at the same time fix this issue?
Well, unfortunately, at this point, their rights, they're already infringed on, they're affected. So they, right now, we cannot separate things. So I think the way forward right now would be for all the stakeholders involved to come together and try to come up with a way forward so that the rights of the children are not infringed on. At this point, it's, we can't separate. So we're fine. So I think the major way forward is to have all interested parties sitting down together and trying to find a way forward.
Okay. Wathi ngikubambe kancane ecengweni ngithatha umlaleli esizwe ukuthi yena umlaleli uthini ngombono wakho. Khona khona mthereri mava kupinda muchirongwa ari pari nari ndiyani. Hello, khona khona ngiyezwa ukuthi nginomlaleli ecengweni. Ah, ndikunza ukuthi mthereri ava kudropa. Aiwa, nyayeri mgango mainzwa Zimbabwe muhle. Nasi tshukutaura nezvezuva revechidiki. Zuva iri rakananga nokucherechedza mabasa akaitwa nevechidiki vekuSouth Africa uko. 16 June 1976, vechidiki vekuSouth Africa. Kusanganisira vaHector Peterson, 12 years old, young gentleman, took to the streets of Soweto in what people know as the Soweto Uprising. Ndipo pakafa vechidiki sezvamanzwa zvabotaurawo navakurawo one. Vechidiki vakawanda, vamwe vanoti 500, vamwe vanoti 700, vakafa vachirwira kodzero dzavo. Vanga vachiti aiwa vachiudza varungu hurumende yeapartheid yenguva iyoyo muna 1976 vachiti isu sevechidiki hatisi kuda zvokuita zvokudzidziswa neAfrikaans. Hanzi kana muchida kuti dzidzisa, either teach us in our mother tongues or teach us in English. Asi zvokuda kuti dzvinyirira muchitipa muchitsedzisa neAfrikaans, aiwa hatidi. Tabva tabvunzawo vakurawone navo vechidiki vebato reMDC ndovanga vachitendera nyika yese vane chirongwa chavo pavanga vachisangana nezvitaro zvekuZimbabwe vachinyatsobata nyaya dzakasiyana siyana that are linked to the issues that come with the Day of the African Child. Tudzewo maonero enyu pamusoro penyaya tinayo mugango +12024650319 is the number to text on WhatsApp. Otherwise, munokwanisa kuti bata pa 6192077, of course, +1202. Ngatsanganei pachirongwa The Connection tripano. Tione kuti vanhu vari kuti chiiko pamapage edu. Vanhu vakawanda vari kupinda muchirongwa, ndinotenda zvikuru, ndotofara. Hudson Michael Mungwama is saying haana kuvhoterwa ndokushaya kwaakaita support. Usatinyepera, it seems as though he was referring to kunomteri redu mkomanyu monya. Na kei mkunda, stop comparing Zimbabwe to USA. Aza kufiwe nenzara kana kushai kwa mabasa kwa Amerika. Aiwa, icho chachisho kwa di not munu wese ane basa kuno kwa Amerika, but I understand your point, mkoma kei mkunda. Anzu munya is a ZANU PF mouthpiece. Apana chakasha tanukuwa munu anutigra, but it is ZANU PF as long as you're being logical. Fortune Brighton Mafuri says, saying, watching from Rudeport, South Africa, please call me. Okay, Mkoma Fortune, titakutua gai chukupinza mchirongwa. Mkoma Peter is saying, call Vaisa number yake, titakutua gai chukupinza mchirongwa. Stanley Ziripili is saying, watching from Western Cape, that's the home of Afrikaans itself. Hoogant, Stanley, Hoogant, Hoogant, ek is baie goeie. Alright, ngati nzoe kutu, dirugunzo hote ndine mtereri, I have another colleague mweni, asizo eni kutu yena uti ni ngota volu kone kutu ini. Kula kula mtereri, mapinda mchirongo, aripari nari ndiyati.
Magadi ze, Studio 7.
Ya, yeah, iwatiri bozo, mburi raiteri.
Nufara kwa se, muritora na Jonathan, harimu Debele, ni South Africa.
Mukoma Jonathan, ziri kufamba, hiri kudebele.
Jonathan,
Koma Jonathan ukugokwe, right? Aiwa tinofara zvikuru nekuva nemupachirongwa. Nyaya iri mugango mainzwa June 1976 vechidiki vekuSouth Africa vakapfuurwa nemapurisa apo vanga vachiratidzira migwagwa uko kuSoweto uko kuJohannesburg kuGauteng vachiti isu hatisi kuda kuti kodzero dzedu dzimbunyikidzwe. Munotii nezuva iri?
Zuva iri ndinoona rari zuva rakaoma seri kuvana vekuSouth Africa. LGBT in South Africa. As a matter of fact, the government is aware of the remarks Nambo, the Sunanga Kurusunungo. Rizuazi, Rinukosha, Kodero, Zeman, of Kodero, Zeman, Nanada Dokurana, Shapataro, Mafona Kurusun, Affair of the Sanuk Tanganiko, the politics. Chetanga, politics in Africa, Kodero, Zeman, politics in Africa. Safamba kuzini mwenyeza zese izo ziri standard kwa politiki katana politiki zikina hakuna haka hakuna kwa ntikuwana wechi hiti haka sununguka hakuna kwa ntikuwana wechi hiti haswana kodero zake kodero zemana kwa wechi hiti ndegiti number one dango piga number one kodero wechi hiti zino nanga kuchanga kwa ni dido yaka sununguka dido isi nabuti wa hini kule mari karabuta una mari mfana kwa ntashinda skoro kodero wechi hiti inwanika kana uri munhu anofanisa kuti warapa paunoda pawakasununguka paungonzwa kuti nii hapasi kumira zvakanaka munyama dzako zvese zviri mukodzero dzemwana wechidiki asi kana zvichiri kuwanika kuzimbabwe tinotarisa kuti zviri kubva papi tinoona zvichibva kuti hurumende inenge ichikundikana saka kana hurumende ikakundikana ndo patinoona vechidiki vachitaura kutaiwa kana zvadai soo tinopinda musiti kana zvadai soo chero pakasava ni 500 sevakafa kusouth africa aiwa ngazviitike hazvo asi generation inopera ndikagadzirira zvakanaka saka vanotaura kuti hazvifani kusanganiswa nepolitiki ngazvitauro zvakasiyana kutaura zvekodzero chete dzevechidiki aiwa vari kurota vanofanira kuti vatambe mutaura kuti kana izvi muchegoni chikasavako mucheki zvinozvakangira kati zvakangira kuti kana papolitiki ikasafamba zvakanaka nyika yakafamba zvakanaka kana chegoni chechi hachiuyi saka dzine chete kana politiki idzodzo fesi ikasamira zvakanaka kodzero dzevechidiki haakwanisi kudzisisaiza kuvifurai saka ini muchidimbo ndiri kuti izvoni aa ngatitange tagadzisa kupolitiki ende politiki ya dzinogadzisa nevechidiki kwete vatana vabvezera ngavagari kumba vagara kumba tokwanisa kuvane kuziva kuti taakutungamirwa nemunhu anonzisa
mukoma Jonathan regai ndimbokubvunzaiwo kamukoma mira musati maenda mukoma ndine mubvunzo wanachida kukanda kwamuri semuteereri makaona vechidiki kusouth africa muna 1976 vakaenda vakanopfuurwa vakafa vachirwira kodzero dzavo zvino tiri kunzwa vakurawone navo bato remdc last week vakatoita press conference vechidiki vakati aisu nesuka nhango zvikanzi madii nhango mukadii nhango mukatirova tiri kunoratidzira tichiratidzira kodzero dzedu asi nehistori yatinayo makaonawo gore rapfuura iri kwakaurawa vanhu vanhu vakapfuurwa pavanga vachiratidzira dzisiya zvikaitika zvekare zvino zvazvo kuti vechidiki varase upenyu here vachirwira kodzero kana kuti pane imwewo nzira yatokwanisa kutora kuitira kuti kodzero dzevechidiki dzitange kuremekedzwa
kodzero tinonzi kodzero kuti muine kodzero dzenyu kodzero dzenyu kana mune mudzvanyiriro kuti kodzero dzenyu nadzirwira kana makadzidzvanyirirwa ende kudzirwira don't expect to get it in a silver plate don't expect the way to get your right in a like a walk in the path no it won't work like that tiri kurangarira tichiri kuchikoro ndakambozviitawo ndandiri mumafidhirini nakasiyana siyana tiri kuchikoro taiti kuti tinzwike kudzanzwika maitenge matoita chimwe chinhu chinopa impact so that impact of living life haisi yatinenge takatarisira chirwira zvatichirwira asi otoona kuti hapana imwe nzira kusirifande kuti kana iwe uchipiwa ukaenda kuchipatara kwacho haukwanisenge uchirapwa pari kuti hapana kana chinenge chichifamba saka kana kodzero dzako usiri kudziwana within the peaceful means itenizeisatisaeseee hapana kusiri kufa
aiwa mukoma Jonathan tinotenda zvikuru nekupinda muchirongwa mudzoke next week handisi
ndatenda chose ndatenda chose mukoma jonga soaneroiya
aiwa mukoma jonga ndisekuru vangu ari pachirongwa izvozvi ndi mike howe
ndatendaangori jonga kandimiri jonga kandimiri
aiwa musatye chavaudza vangu kuti muri kuvafunga
Good,
ndapenda chose. Alright, nangu Jonathan Zulukandaba ungenele kuhlelo waza wakhuluma okunenge kodwa ngifisa ukuzwa kini mthwakazi omuhle ukuthi yini umbono wenu mayelana lohlelo mayelana ngodaba esilalo kuhlelo namhla ekhasini lethu ele-VOA ndebele kulabantu vele abafaka imbono wabo. Thank you so much. Nangu unqobani uthi siyabonga mthwakazi ngiseGoli eHillbrow kunjani eHillbrow mnumzana Nomsa Nekevan uti June 1976 incha yayi brave. Bezimisele bonke okungenzo futhi babazi kuhle ukuthi yi do or die. Njengalokho kushiwo ngumnumzana uJonathan usanda ukungena kuhlelo kuthiwa when you are fighting for your rights, it's a fight for your rights. Kuthiwa don't expect it on a silver platter, Zimbabwe muhle. Nangu Austin uthi God is about to do something good for Zimbabwe. I remember one of the prophets said so. Liyavumelana ngombono wakhe na. Nangu Sikhumbuzo Mlalazi uthi uSatan sowathiwa li playground ezweni lakithi. Kuthiwa izinto azimanga kuhle yiphilize ukuthi hayi, there's a force that's playing in our country and it's inexplicable. It's not a good thing. Nangu Tau uthi call UK waze wafakile nombolo yakhe. Hayi Tau, sizakudinga tshakutshaka ikhutshwa kumphinde mtshirongwa. Asingathi it's okay. Kuna vakura uone tinzwa kuti ivo vanoti nezviri kutaura nevatereri. Vakura uone muchiri papari nare.
Iripo.
Right. Pane zvinhu zvakawanda zviri kubuda muchirongwa nhasi. A lot of things are coming out of the program today. Now let's backtrack a little bit. I'm sure I've had the opportunity of speaking to other activists and other young people and so forth. And a lot of them seem to believe that, you know what, Zimbabwe is at a stage and point whereby for children's rights to be respected, something similar needs to happen. Everybody watched Sarafina and we all saw what happened, what the outcome was. We all have a fair idea of what happened on the 16th of June, 1976. Now we're hearing you guys as a party, as young people saying, you know what, no matter what, we're also taking to the streets, we're also doing it, do or die, whatever happens, happens. How do you move forward? Is there no other safer way of getting this done to ensure that the rights are respected?
There's this quote by King Martin Luther II, which says, our lives begin to end the moment we become silent about things that matter.
Mm-hmm.
So the moment we see our education system deteriorating, and keep quiet, it means that's the beginning of the end of our lives. The moment we see hospitals without drugs and keep quiet, that's the beginning of the end of our lives. So the best thing is to stand up and fight for our rights. And there's no one who will come to fight for us. So the best thing now is to learn from the 1976 event of South Africa. We should sacrifice and commit ourselves to fight for the general Zimbabweans, to fight for the general Africans, to fight for everyone. Because it's not everyone, we have got the talent to speak for someone. But the few that we have in the political circles, the few that we have in different countries, can speak on behalf of others. And that's the reason why, as the Youth Assembly of the MDC, we are saying this month of February is a month of radicalization. So starting from July next month going forward, we mean business. And we are going to stand for the rights of the young people. We are going to stand for the rights of the ordinary Zimbabweans.
Mm-hmm. I want to make sure we are going to be able to Melissa Tinzo Uti and Melissa Uti. Melissa, how are you connecting with this? Hello, Melissa.
Hello.
Right. A lot of things seem to have come out of this discussion, and I want to come back to you, seeing as though you guys are apolitical, and I really love that fact. Now, Sigesa Kasisuguti, you know, the biggest issue ekhona that seems to be leading to all this is Isimo Somnotho esingamanguhle. Now, Isimo Somnotho abanye bathi hayi ngeke ukwanisa ukulungisa Isimo Somnotho without fixing ipolitics. Kodwa ukupolitics sisekule stalemate. Abe MDC bona bathi umnankagwa kumele achiye umsebenzi. Umnankagwa yena uthi hayi mina ngavotelwa ngangena okusemthethweni. So we need to figure out a way forward. How do you then go about fixing udaba lolu njengoba there's so many things that are now going wrong based on into encane kanjalo?
Okay, well, like I said before, Tina, we are not a political movement.
Yeah,
we're just our issue is mainly addressed to our employer, whoever is in charge. We're just saying, Tina, as in 70 slambile. sifuna onguye osikhathileyo esikhangelele awethu ama rights engakhangeli awomntwana kuphela. So okuningi kwepolitics ngeke sikhomente ngakho, sizakhomenta kakhulu like I said before on bread and butter issues.
Hayi, ngiyakuzwa sisi. Manje, now based on, like you said, it doesn't matter who your employer is, as long as you're fed. Abanye ababalisi bona bathini? How are they going about helping abantwana babo?
Umbalisi is a teacher khonaphana, naye ungumzali. So, by withdrawing our services, so we said truly that it's difficult for us to cope with our own children and also with the children that we teach. So if you have a situation where we're just withdrawing our services and staying at home and waiting for that dialogue with our employer.
And at what stage do you then retract to be willing to work alongside the employer?
I think, like I said before, there's revenue checks. That can be refocused on our social services. Like education education, like we're talking about now, education and even health, because all those things affect children. Maybe there should be a refocus on revenue and how it is distributed on all the social services. I think maybe that's where the issue is.
Hayi, ngiyakuzwa sisi, wathi ngikubambe kancane ecingweni, siza ukuthi abalaleli bona bathini ngodaba lokhona egodweni. Ngibona u-Owen Nkomo uthi ongasifaka kuthiwa ongasikufa yikuphi, ngoba sobulawa yindlala ngokufanayo nxa ungaphakami silwise lobu bezanu-PF, ibadlela ezanu-PF. Peter Uti, the problem we have in Zimbabwe, some youths are used to oppress themselves, especially from ZANU-PF. In MDC, youths are ready for change, but because of these thugs from ZANU-PF, they infiltrate in our peaceful demonstrations and start to break things, looting things and breaking things as a result of these violence. State security will be unleashed to query the barbaric behavior. Woo! Hayi, abantu bakhanya ngani abamthembu uhulumende ngempela. Kodwa u-Alec Uti, listening from PTA, baba zirukufamba ere ku PTA. Hi, it's Luka Dabago to me. I have my third guest. I'll sell us cards to Bushelo, but let me quickly take my third guest here, what she has to say. This is Bushelo. Joining me is a researcher who has a keen interest on children's rights in Zimbabwe, who Eshnes Masimura. Mzare Eshnes, Zirufambe.
Zirufambe, Erem Kona.
I want Ndribo, and I'm Jifara, and anyone Rukfara. Right, so many things have happened, but Chirongwa, Kurukura Nyaya, June 1976, uko South Africa, vechidiki, vaka buda ne uwandu wawo, vachirwira kodzero dzavo, vamwewo vakafa, vachirwira kodzero dzavo, kuZimbabwe uko vechidiki, vakuti navo, vakuti aiwa takuda kutora matano, akafanana, tikuda kurwira kodzero dzedu, hanzi kodzero dziri kumbunyikidzwa. Tikatarisa muzvikoro varairidzi vari kuti aiwa isu were putting our tools down, hatichakwanisi kudzidzisa vanhu vana nekuti chi nesiwo tiri kuenda tikunodzidzisa vana tine zvara, vana vedu hatichakwanisi kuvabhadharira school fees. Mukatarisa muzvipataro, I don't know how many times madoctor achiti ai nesiwo takuratidzira, nokuti hanzi mukatarisa muzvipatara zvinhu hazvina kumira mushe. Zvino todii kuti nyika iendere mberi uyezve kodzero dzevechidiki dzisambunyikidzwe?
Inyaya hombe yamukutaura Nkoma, asi ndinoona sekuti tikagara pasi tikaita shansa dhiruti yedialogue inogona kutibatsira. Dambudziko ndeyekuti tose taangosungikana tiri kushandisa hasha. Saka nyaya yekuita mademonstration kana kuti kuita mastrike, vanhu vari kuzvishandisa zvazvo, asi ndinoona sekuti kutora matanho ekuita more of a dialogue approach yekuti togadzira maplatform togara pasi totarisa kuti pane situation yatinayo zvii zvatingaita kuti zvinhu zvitii zvive neshanduko. Hatina kutendekana kana kudii.
asi muri kunzwa varairidzi the teachers tinayo umwo wemusangano atuza vari kuti isi hatiite zvepolitics nyaya yedu haisi yepolitics isi tungochema tinoti hatisi kubhadharwa varairidzi have gone back and forth na employer vachingovimbiswa vachiti tichakubhadharai musatye tichakubhadharai nanhasi vaakuchema kuti taneta nongovimbiswa tichiti tichakubhadharai nhasi hatichade nango mukativimbisa until taonawo ndakubata mari yangu chiti mari yangu iri mubhanga handisi kuda zvino todii nokuti vanawo nawo vachatanga kuchema vachiti pandoenda kuchikoroni handisi kudzidza nokuti murayiridza hapo
nyaya iri pamugwava ndeyekuti aya ada kuti tingatiko masymptoms echigore chimwe chihombe chiri munyika chinova nyaya yeikonomi yedu inoda kuti ivandudzwe kuti pave neshanduko pane zvinhu zvose izvozvo kuti gavhumendi kana mari iripo handifungi kuti vangaramba kupa mari varayiridzi mari yekuvabhadhara asi kana ikonomi ichirwara zvinoreva kuti nyange homwe yegavhumendi inorwara gavhumendi isu vatumwa vatakaisa isusu kuti vatimirire vabate homwe yedu vachimaneja homwe yedu handisenyika ivo pachavo kana vasinawo mari zvinova zvimwe zvinhu zvinogona kuva zvinonetsa kuti pave neshanduko inokurumidza yekuti maticha akatoda mari yakati gavhumendi yebva yadi yabudisawo mari saka indakaona sekuti nhau ihombe ndeyekuti senyika tofanwa kungogara semayouth kunyange sevana vadiki nesuwo tofanwa kungogara pasi toona kuti tingabatsiridza sei nyaya yeikonomi yedu ndozvinhu chakanyanyisa kukosha zvimwe zvose zvinozogadzirisika hunge kana tawana magadzirisiro eikonomi yedu
Right, Ashness, I know another thing that you're really passionate about is girl rights. The issue itself, June 1976, this year's theme is more about enforcing all of children's rights. What exactly is the biggest issue when we're talking about girl rights, especially amongst the children?
So for me, the biggest issues that are coming in for in terms of children, I've been working with children. I go to places where like hopefully where I meet children who have been abandoned by their parents. Some of their parents have gone to look for work out there and they've decided not to come back and stuff. And I hope out in the little way that I can. But the issues that I've seen is the access to basics, like even just education, access to decent, like health facility and stuff. Even though they are there, the facilities, but for them to afford them, or even to find the knowledge on how to get the free resources that are available for them, they don't have. Some of them don't have that information. But I think from what I've seen, the key issues that are affecting children's rights is when women are not empowered economically, when men are not empowered economically, it becomes difficult for them to safeguard the rights of their children.
All right. Zimbabwe,
that's what I have.
Yeah. I watakunza zakanaka. Zimbabwe omuhle sekusela ama minutes ayi 2. So let me give each guest about 30 seconds to wrap up the program. This is Sikribuhlelo. Ndotanga nemi vakura one. 30 seconds. Chipeta ichirongwa tudzewo mazwi edu ekupedzisira.
All right. Zvikuma Mike. Ndaasida kuti it's been long as Zimbabwe and as young people tingotarisa our rights being violated. And now, let me send this message clearly to the young people. Kuti. The time is gone where the young people have to be commentators. The time is gone where the young people have to be analysts. And the time is gone where the young people have to be the critics. But it's high time that we have to stand up and take charge of our future as the young people and defend our rights.
Right. I want to return as Guru. Melissa, last 30 seconds. What are your words?
Okay. We as teachers want our rights to be met so as to also meet the rights of the children. So we are going to put our tools down until our needs are met. Then
After that, we can fully offer our services.
Mm-hmm. I, Zimbabwe Omuse, thank you so much for both, all of you, all three of you for joining me on the program. I really appreciate it. Zimbabwe Omuse, sesifike emaphethelweni ohlelo thashika magumo echirongwa chedu chanhasi. The Connection with your boy Mike Hove, Iwa, tabata nyaya ya June 1976, apo vechidiki veku South Africa vakanoratidzira kuZimbabwe, zvakare vechidiki vari kuti aiwa, isu kodzero dzedu dziri kumbunyikidzwa, nesiwo tiri kuita zvisei. Anokonekai nemufaro, ndini Mike Hove. Bye-bye!